Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hey no misoro yena udzedudza nasi china chikumi 8/2017 vanhu vanodarika makumi mana vofa mutsaona yebhazi yaitikira kumakuti kumashonaland west. Kusajeka kweurongwa hwezeki kokonzera mutauro zvichitevera kuburiswa kwenzvimbo dzekuvhotera mapato ezvematongerwo enyika achiti haana ruzivo nezvenzvimbo idzi. Maziso epasi rose akatarisa kuAmerica uko vakadzingwa basa semukuru weFBI vaJames Comey vari kutarisirwa kuroverera mutungamiri wenyika iyi vaDonald Trump nenyaya yekupindira mukuferefetwa kwevanhu vanodyidzana navaTrump. Gurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa vanoti veruzhinji ngavasaite mari dzavo. Gurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa vanoti veruzhinji ngavaise mari dzavo mumabhanga kuitira kuti mari isanetse kuwana mumabhanga. Muchirongwa cheWomen's Roundtable paLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitwa nevanhukadzi munyaya dzekukurudzira kuvhoteranwa kwevanhukadzi munguva dzesarudzo. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM ne4930 kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwa kuti farira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu.